A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 20th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Junga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the monetary policy statement.
Today, Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Panoneta Mangujga delivered his long-awaited monetary policy statement.
One of the major highlights of the presentation was that the 1:1 exchange rate between the US dollar and its surrogate currency, the bond note, has been abandoned and the value will be determined by market forces.
Mangujga said the RTGS bond notes and coins are to be immediately denominated as RTGS dollars, adding that the legal instrument giving effect to this has been prepared and will be gazetted soon.
The RBZ governor said Beirut Exchange shall be authorized to purchase forex without limits, but shall be limited to sell forex for small transactions such as subscriptions, businesses, and personal travel up to maximum aggregate daily limits of $10,000 per Beirut Exchange.
He said that 80% of bank cards in the country are now EMV compliant, meaning they can be used outside the country. He said by the end of March, all cards should be compliant.
Well, what does all this mean?
Now, to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Wangu Christoph ni vatereri ni vatariri. Nasi tiri kutarisa nyaya yekuparurwa kwaitwa waro wemashandisirwo wemari ya waitwa nava John Panoneta Mangujga, vanove governor webanga guru renyika Reserve Bank. Kuparura kwaita urongwa uhu hanzi naivo vamangujga vachitaura hanzi ndezvekuti mabhanga munyika atange zvakare kutenga mari kunze pachena, zvichireva kuti havachatenga vachitya kana vanga vachimboita chihwandehwande. Zvakureva kuti munhu akwanisa kungonotengesa mari yake kunze mubhanga, bhanga richitenga mari iyi. Vachitiwo izvi zvinokwanisa kunge zvichizouraya musika mutema, sezvo mari dzakawanda dziri kutengeswa pamusika mutema. Vachitiwo zvinobatsira zvakare pakudzikisa mitengo yezvinhu, izvo zvavanga vachiti zvava kuvhiringa raramo yevakawanda. Vamangudya vatiwo zvakare kuti zvichange zvichitanga kuitika munyika, mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS nepamwe chete nemabond notes kana nemabond coins zviri mumabhanga zvinenge zvava kutorwa sema RTGS dollars. Uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuAmerica kana dzimwe mari dzekunze. Zviri kureva kuti mari yaakushanda munyika paane RTGS dollars ndiyo inenge yava mari yaakushandiswa munyika. Vataurawo zvakare panyaya yekuti bhanga ravo ratora matanho akadai kuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya inga ichinzi nevanhu vakawanda market rate, nokuti pari zvino tingati vasati vaparura urongwa hupapa chiti 1 US dollar is equal to 1 bond note, yanga ichinzi 1:1 nevamwe. Asi vamangudya vati bhanga ravo ratora matanho aya kuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya. Uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze iyi zviri pamutemo here, vachitiwo veruzhinji vachangova kukwanisa kutengesa mari dzavo dzekunze kumabhanga pachena. Vatiwo asi vachange vachitumira vaongorori vemabhanga avo aminewe kubanga kwao wachienda kumabanga wachinoona mashandiro anenge achitwa nifunga vati zvichange chiitika zuva nezuva maawa mawiri here pakati pemaawa mawiri wachipinda wachiona mashandiro anenge achita mabanga kuti ari kuteera here mutemo asi nyaya hombe iripo ndiyo yekuti mari yenyika inenge ichishandiswa munyika yakunzi RTGS dollars ndo nekuto hakuchisina kupindira ndofunga panyaya yekuti ngazvirambe zviri dollar 1:1 RTGS dollar ne 1 US dollar zvirambe zviri 1:1 vatiwo misika ndo inenge ichidetermina kuti rate yoenda pachii yavati willing buyer willing seller Chris
yebo jonga siyadibana zolukandaba lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokwethulwa kwembiko yendlela yokusetshenziswa kwemali i-monetary policy statement eyethulwe lamhlanje ngusibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Panonetsa. John Panonetsa Mangbuja. Usipheke lamhlanje i-statement yakhe ekhuluma okunenge akuphetheyo hayi sizaba sikhuluma ngakho kodwa ke uqakathekileyo esimele sibe kwazi ukubana ke isisindo semali yohlobo lwe-bond note luseyi-1:1 njengalokho kade kukhulunywa okutsho ukuthi isikhathi sonke bekuthiwa khona siya iyalingana isindo sakhona kodwa hayi uthi yena osekuzayenzakala kathesi ke yikuthi isisindo semali sesizaqhathaniswa lalokho okuyaba kwenzakala emsikeni wemali okuthiwa yona ke ngama market forces okutsho ukubana nxa ufuna imali yona le idola le ule dola ufuna ukuphiwa amabhondi awusokuzayo ngokuthi umuntu lowana ufuna ukukupha yena malini bese livumelana. Ye kuningi kakhulu ke akukhulumileyo kodwa sizaba sikubamba nje njengoba ke sile ngcwethi zethu ezizaba sixoxa lazo ezizasixazululela ngoba kukhona okunyabanye kade besibuza khona ukuthi kathi vele nxa lokho lisithi ama-nostro kuyini hayi sizalichasisela.
FCA account.
Lama FCA konke lo kwaisi za kuchasisa jonga
ndizvo zvo Chris nasi vazhinji vanozva kuti chirongwa chedu chine chakanangana nekutarisa zvine zvichiitika kunze kwenyika kana kuti mudiaspora asi nyaya inyaya inobata munhu wese ari kunze kwenyika nari munyika saka mese tapota pindai muchirongwa chirongwa ndechenyu mutipe pfungwa dzenyu nemaonero enyu iye zvine tinonzwa kuti taane mumwe wadare wedu tina va Elliot Febe vanove nengwe MDC vachimirira bato iroro mune zvemabhizimusi nekutengeserana ku Europe kwavari vari ku Britain vafebve tinogamuchirai pachirongwa chedu tinoimba kuti mhuri yeZimbabwe vapenyu uye tichiimbawo kuti vari kukwanisa kukunzwai zvakajeka maybe you can start by explaining to us what you have managed to grab from or grasp from the monetary policy statement that was presented today by RBZ Governor John Mangujga. Most people in the diaspora, they were looking forward to this monetary policy statement and they're looking forward to a rate that will enable them to also enjoy the fruits when the money is sent home and is exchanged at a better rate. What's your take on this?
Yes, I did review the presentations, the policy framework. Again, as you said, that they are meant to come up with the statutory instrument, and we are waiting to see how that then relates to the rate and the and operationalization of this policy. But again, first and foremost, this is exactly what we have always been saying. If you remember, the bond was introduced in 2016, and there was no need whatsoever to have introduced the bond. And it is after the introduction of the bond that we saw cash crisis, again, the black market emerging, And we've seen manufacturing companies, a lot of companies closing down, and untold suffering to Zimbabweans. And we've always said that the timing for the introduction of the bond note was wrong. What Zimbabwean wanted to emphasize or to make sure they put in place was to come up with policies that are favorable for investment, favorable for also easy of doing business within the country, so that we can energize in terms of our manufacturing sector, we can start creating jobs, we can start exporting, because the problem that we have is that we import more than we export. So yes, in retrospect, I can say that what Manguja has done today is what most Zimbabweans and specifically MDC have always been advocating.
Thank you so much, Mr. Febe.
Yes, Junga. Mr. Febe, welcome to the show.
Thank you very much.
Yes. In a nutshell, what would you say is the major highlight of today's presentation?
I think firstly that the bank has realized that the bond cannot be one-to-one with the U.S., which has been a common knowledge to Zimbabweans and globally. That's why eventually we ended up driving the black market. So, yes, that accepted itself was one of the highlights. The second one is that it will be market-driven, a willing seller, a willing buyer, which is a common practice within all economies. Not that the government should fix the exchange rate. So those are the major two highlights that actually sort of make sense in terms of the way forward for fiscal policy.
And what do you understand about the RTGS dollars? Is there a new currency that's coming up? That has been a question that many, some people have been asking us. That does it mean that they are going to print some money called RTGS dollars?
I don't think that is going to be the case, but it will be left to be seen what the Reserve Bank would do. But I would say the RTGS is another name of bond note. All they are doing is they are integrating both in terms of the RTGS accounts and the bond notes, including the coins, into a unitary currency. The RTGS is just a bond.
Okay. Thank you so much, Mr. Febu. Can you please stay on the line? We have a caller, John.
Yes, sir. Name Terry. Hello.
Hello.
Hey, Makadi.
No, Farah. I'm Makadi.
Ndaka Simba. Ndiana.
Yes, I'm Zinganyama.
I'm Zinganyama. Waruku Zinganyama. Waruku pa.
Waruku Jonya.
Ah, tipe ifungwa zenyu. Ndima ita mchereri wedu wekutanga nasi.
Noti enda skuru wekutifonira wo. I'm going to go to the house. But vachipuwa nemutengo we1:1 kubank but mari kwari kundotenga nayo iri kushanda iri yakaretewa kwari kundotenga saka vachaita sei zvada isozvo vange vechipereka ndiyatwa sei izvozvo pane aripo here munyarikani anofanisa kupindura mibvunzo yakadaro iyoyoyo
tichanzwa kuti vapfebvi vanogona here kutibatsira hedu ipapo asi mazwiro andaita nokuti vari kutaurai kuti RTGS yanga ichingoshanda zvakainzana nebhondi bhondi riri kungoita seRTGS changochinjaisa kuti rakunzi RTGS dollar kazhinji vashandi vehurumende vanga vachingotambiriswa mari dzavo dziri maRTGS handifungi kuti pane zvikuru zvinoshanduka regai tigozonzwa kune nyanzvi dzezveupfumi tinovapira nyaya yenyu
atamanguja vaitai sezvavakataura vavangosiyawo basa sezvavakataura semunhu mukuru vangosimudza maoko ndepatanga kureva nhema ipapo havafaniri kureva nhema semunhu anotaura pamberi pavanhu nyika yese yakateerera munyepera vanhu kuti kana zvikatadza kushanda tosiya basa mobva moroga kusiya basa zvatadza kushanda saka tetidi
aiwaa iyo yapfungwa yavo ndo vanenge vakuzoona vega kuti kana vakaimbisa vana vezimbabwe izvozvo voita sei studio 7 manje haizogona kuvati vamangudya chibva pachigaro
asi tinokumbira mungova yedhurirawo kuti mashoko enyu aya muti kumarangarira here kuti vanhu vazhinji vanga vachipikisana nazvo iye vakataridza kuti hazvitorina musoro zvavo izvo ndo zvino musoro saka tokumbirawo kana tikwanisa kungova yedhurirawo mungovatiwo vamangudya mashoko enyu aya muti kumarangarirawo here munoti kudii nawo ngafara zvikuru nokuti mari dzavanhu dziri kungonyura nekungochinjachinja kwezvinhu
no thank you so much Mr. Mudzinganyama
ndatenda hangu
thank you regai tipire kuna vapfebve kuti tinzwewo maonero avo pamubvunzo waiswa navamudzinganyama kuti zvino kana mari yaakunzi yaRTGS dollar vashandi vehurumende vanenge vachizoita sei hameno vapfebve kuti munoonawo sei
I think if you look at it there is no shift in terms of the currency. The RTGS here is still the bond, and the bond is the RTGS. What they've just done is to present a monetary policy, which in theory resembling that the Reserve Bank is implementing the new strategy to address the cash crisis and also to restore confidence within the market. But in reality, you find that the RTGS is the bond, and people will still continue to receive their salaries and wages in RTGS, which in fact, it's the bond.
Mm. Thank you so,
I don't
much.
I don't see any change in terms of both in terms of the of yes, there will be a shift in terms of pricing because of the exchange rates. It depends with how the exchange rate will respond on the market. Is it going to be 1:3.8 as it is at the moment, or if it is on a willing seller, willing buyers, yes, state, then it means it will fluctuate. It may end up that goods in shops and supermarkets will be beyond the reach of many. And I can see that happening.
Mm. Thank you so much, Chris.
Yes. Mr. Febe, we heard that the monetary policy statement, especially from members of some of the opposition, they are not in favor of what the governor has said. We spoke even to Mr. Tendaibiti and a few others. They are saying basically they just wanted the bond to go, which was the first major thing that they wanted to go. But that it hasn't gone. But you are talking as if this is, you know, good. What's your reaction to that?
I think, firstly, what I said was that the position of the MDC since 2016 the bond was introduced was that the timing was wrong and it was unnecessary, mm-hmm. and that it has caused so much suffering up to now to Zimbabwe.
Yes.
And the second fact that I've alluded to is that all this introduction of monetary policy by the Reserve Bank is a cosmetic. But the actual problem as far as the economy is concerned, the economic, is actually the investor confidence in Zimbabwe. So in a way, I'm not saying that the introduction of the monetary policy by the Reserve Bank is a silver bullet to resolve our cash crisis or to resolve in terms of the economy. All I'm saying is what they've so far done in as far as allowing the bond to U.S. to be determined by the market is exactly what we've always been saying, that the bond cannot be pegged against the U.S. dollar. Mm-hmm. And that the introduction of the bond was unnecessary. But yes, the position of MDC has not changed as far as that we address the introduction of the bond. And our policy, if you remember, I did summarize earlier on as well, that the government of MDC, the first thing that we were going to do was to stabilize the economy, and stabilizing the economy was going to be based on firstly introduce the rand as the interim in short term, and then eventually once we have stabilized the economy, once we have galvanized our manufacturing sector, boosted our export incentives, then we'll be able to introduce the Zimbabwe dollar as a long term. So that remains the policy of MDC. So yes, in summary, there's no deviation from the other, say, comment from Tendai Biti and what I'm talking about.
Okay, thank you so much.
Thank you. Regaiti muzwa kuti vateereri vaviri vatatu vanyoro pashwa na Facebook vari kuti tina mukoma Richard Moyo. Anzi maswera sei vanhu vaMwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika. Tinoti muchengete naMwari nguva dzose. Amen. Vari kupembedzawo nekuti shuvira kuti tinge tichirarama muupenyu hwakanaka. Koya mukoma Herbert Chiwara anzi hapana zvaiitwa zvinzwisisike kuti vari kuda kuti Newman Manyeruke anza apa havana kunyatso kujekesa chokwadi chavo ndechekuti vari kuda kuisa mari itsva iyo yavati dollar bond. Vane mari ari mabond, chenjerera yekusara makabata mapepa. Anzi Chikanai Mapuranga kuvaraidza nguva kuti anzooneriva. Mukoma Richard Moyo vazodzoka zvakare, zvikanzi zvakanaka chose, ngatimboona kuti vachadiko zvinokwanisa kuita. Koita anzi Comrade Chikavangwena anzi ndodzokera tsitsi vane mari iri mumaoko ezanu PF kureva banga reRBZ ndo zvavari kutaura. Koita mukoma McDonald Chifodya anzipewo samari yacho yezvataurwa tiwane kuenda mberi. Saka ndo vamwe mashoko ari kubva kune vamwe vateereri vedu nevaverengi veStudio 7. Chris.
Yes, Mr. Feve, you heard some of those comments. People are saying they are confused. You know, this statement is full of terminology which people don't really grasp. For example, one of the our listeners wrote there, would you tell our listeners what they are expecting, supposing they have money in the bank, U.S. dollars, what does that mean?
Yes, currently, if you reflect on the Reserve Bank's announcement today, what that means if they've got, let's say they've got a foreign currency account, they've got U.S. dollars in their bank account. Nothing will change until they've actually pronounced the statutory instrument, in which case that brings in the interbank foreign currency market into operation. What that means then is the foreign currency, the exchange rate will then depend with the market. At the moment, we don't know. I know there was a sort of an expression that exchange rate may be 1 to 4, but again, if it is going to be driven by the market, then nobody knows. It is for people with the US dollars, it will be an advantage, because whatever rate that will be available on the market, they will be able to convert if they want to convert to RTGS.
Mm.
But it's going to be hard and difficult for people with RTGS and those with bonds.
Mm.
Those are the people who are going to lose lose out, because if you have got your savings in RTGS.
Mm.
And let's say the exchange rate goes up to, say, 1:6. Then if you want to exchange into US dollars, then you'll be losing out by 600%.
Mm.
Mm. Yeah, and also there is this issue of, I don't know, there are allegations, we can't really say the effects that the RBZ itself is involved in the buying of US dollars from the market. So if they are saying it's a willing buyer, willing seller, when they are determining the cost and value, what does that mean?
I think if you look at it, sorry, we are likely to see again a scenario in the past whereby the black market was fueled by Reserve Bank itself. I think you remember that we ended up seeing people selling new notes, new bond notes on the street, where you couldn't get them, at the bank, and most of that this. With black market businesses being fueled by directors or high-level people, both in terms of the government in ZANU-PF and Reserve Bank, we are likely to see such type of corruption as well. And mark my words, once they actually operationalize this interbank foreign currency market, what is going to happen is that they're going to license the Bureau de Change. And who is going to get the license? It is most likely to be people within Reserve Bank, people in political office within ZANU-PF. And then we have, again, that cycle again of corruption, cycle whereby they will still be shortage in terms of shortage of foreign currency. The problem is in Zimbabwe has been that of accountability and transparency. And for as long as that is not fixed, the problem in the country will continue. Our economy will continue to be in doldrums.
Pakaoma ipapo vapfebve. Regai timbotora zvakare timozwa vateereri kuti vari kuti vapfebve vachimbotorawo mafema. Tiri kuita dambudziko nenhare dziri kunetsa kutinge tichibata vateereri nevamwe vadari vedu. We are having problems with our phones here, but I think it's going to be solved. To be solved early. Let's see here what our callers are saying on our Facebook, our viewers and listeners. We have Courtney Mpemi, muteereri anowanzonyora stereku. Anzi hurumende yeZimbabwe ine chikwereti changu chemamiriyoni akanyurira mabhanga muna 2008. Ndonga watara pakambonzi mari dzachiitwa dzakunzi dzakungomuka dzisina mazero. Then koita vamwe vanyora vazhinji ndiri kuona Chris achaverenga ake norurimi rumwe rwandamupa kuti ashandise rest ndebele. Asi ndiwa ndaona vakwanisa kunge vachinyora nerurimi rwechiZezuru panapa nechishona vamupemi. Chris pane vakati kuti vanyorawo vateereri kana kuchida kumbotiumbo va tarisa.
Yangu inani. Okay.
Yes.
All right. Bakona sivila basi loveleyo umsunduzwa ndlovu uti salibonani uvusi mpofu uti mina ngisemon lesethi moleya uthi basakaza abahle engilithanda ngempela linjani hayi siyaphila lesethi moleya hayi lingaqhubeka lisibhalela lapha njengobuhle ubuhle ndlovu la uthi ngililalele ngiseBotswana eGaborone uProgress Daluthando Mpofu uthi salibonani basakazi ngilibuka ngiseMon namhlanje silabantu abaningi abaseMon kweleBotswana khona ngale umsunduzwa Ndlovu uthi kodwa uCourtney why ungavakatsheli ngale kuVOA shona uyasidida angazi ukuthi sekutheni ke hayi singabantu banye umsunduzwa hayi sisesonke
akubuza ukuthi mphemi ari kutshage emudariro mphemi waita mararo hazwapinda kudariro risira kwasaiwa chakanaka ndechekuti studio 7 iburiro revanhu vese shiri dzese dzinosangana ipapo hapana inoti ndini shiri hombe paburiro iroro tinengwe muteereri ari parunhare zvino izvi halo. Halo.
Halo.
Magadi mukoma.
Tinosimba mukoma jonga magadi.
Takasimba zita ndiani?
Zita ndi Tinashe Zhou.
Va Tinashe Zhou, muri kufona muri kupi?
Tirikufona tiri ku South Africa.
South Africa, aiwa chirongwa ndechenyu, tipei tinzwe kuti muda kutaura nerurimi rwupi rwamunoda, taurai.
Rimi rwatinokwanisa kutaura nago ishona mukoma wangu.
Tipe
kutaura kuti kungoma kwezvinhu asi tatingosura dene wanga wakwanisawo kusangana vakataurirawo varongo chinhu chimwe chete vana vezimbabwe tagona kubudirirawo tikwanisewo kuitawo sevana vedzimwe nyika tiri kurarama tiri vapoteri mukati mesouth africa muno zvinhu zvakaoma mukoma wangu.
Asi ikoyo waro hwemashandisiro hwemari hwaparurwa uku munotiiwo
nyaya yemari
mashandisiro yemari aparurwa navamanguzha
mukoma zvinhu zvakangooma kungoti hauna zvaungakwanisa kuzviita sevanhuvo vanenge varivo vari kumberi
ndizvozvo
kuti usimudzezvemutoro handi muri kuona kuti vana vezimbabwe vazhinji vari kutambudzika vamwe vachitotiza kutotiza vamwe zvakaitika 2008 zvinhu zvava zvakaoma mukoma wangu saka nanhasi chero vana kuti vagone kusimudza musoro vamwe vanotosha.
Aiwa tinotenda mukoma Zhou, regai tione kuti mashoko enyu anosvikawo here kune vane nzeve.
Tinotenda mukoma wangu, mova nezuva rakanakawo.
Same to you, thank you so much. Krista Wakola, Tinashe Zhou is in South Africa. His wish is that if there could be dialogue between the political party leaders. He says that this may help Zimbabweans who are struggling in the diaspora. And on the issue of the monetary policy, he says, you know, the problem is many people can't speak out because of what happened in 2008. So he did not come out open on the monetary policy, but his wish is to have a dialogue in the country. I think dialogue is there because the churches and President Mnangagwa initiated a dialogue. So regai timboti vapfebve vangotipono ririmi rwamai vapfebve taona nyika yaziviswa kuti kune mari inonzi RTGS dollar. Vana vezimbabwe vangatarisira chiipa mari inonzi RTGS dollar nekuti vanga vachishandisa bond note ndo mari yanga ichishandiswa kutenga kuita mari yekunze iri kunyanyoshanda ndeyekuamerica kunyangazvo zvichinzi mari dzedzimwe nyika dzakati kuti dzinoshanda muzimbabwe zvii zvamungataura pamusoro peRTGS dollar
ndingati kumhuri yezimbabwe RTGS dollar tiri kutaura nezvaro ndikangoti izimbabweni dhora yaunzwa nerweseri nehurumende chinangwa ndechekuti vari kuzviona zvavo kuti nyaya yebhondi pavakaintroducea 2016 bhondi vakaintroducea vachiti icharerutsa mawanirwo emari ichagadzirisa maproblems anga ichiitika nekushaikana kwekeshi hurumende at the moment tingangoti RBZ is accepted kuti the reason waka introduce the bond azvina kunge zvabetsera pfundutso munyika yeZimbabwe. So it's an acceptance of a failure that they failed. That's one aspect. Now, tichitarisa kuti zvichabetsera sei mhuri yeZimbabwe. Handioni pane any chinoti chinokwanisa kunge tichibetsera vanhu veZimbabwe panyaya yekuchinja kubva kubhondi kuenda kuRTGS dollars. Because ichiri still mabhondi. Upenyu ndiri kuona huchizotooma zvakaomarara. Nenyaya yekuti tinonga tane vane US dollar. Vakukwanisa kuchinja nereti iri pamusoro kana vachinja nereti iri pamusoro zvichaita zvakare kuti maimport zvinhu zvizhinji zvinotengeswa muZimbabwe zvinoimportwa kubva kunze kwenyika saka maprice achakwira kukwira kwamaprice kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe ishaye chouviri. It will be very difficult, very expensive, penyu huchanyanya oma zvikuru nezvaitwa.
Uko vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapedze vangabatsirwawo munoona vaine kubatsirika here nehwaro hwaturwa ihwohwo?
Kune vamwewo vachakwanisa vanogona kubetsereka but in short term. But in the long term, munhu wese whether ari kunze kwenyika kana kuti ari mukati will lose out. Because kana tanka chinoitika pa exchange rate ichatanga iri stable. Kana iri stable short term, vaya vane mari vari kunze kwenyika vanogona kubenefita for just in short term. But kana with the time it will be very volatile. Everybody will lose out because exchange rate kana ichichinja zvichienderana neinflation. And yes, you know, already tinoziva kuti in terms of fees, tab or the 67% inflation bab. And iri kukwira month by month. So that will also affect even vaya vanonga vachichinja mari vari kunze. Because unogona kuchinja nhasi iri 1:4 by mangwana acho waakuda kuti uchitenga zvinhu zvavanga vachida kuti utenge neRTGS. The exchange rate kana yangochinja the following day kuda kuti mari yako iye haichakwanisa kuti itenge the same value yaikwanisa kutenga the previous day. So that volatility ijaitika. And you can see that happening. Nobody, I used to get a guaranteed the manufacturing. I used to get a guaranteed the mabasa in the production. So I know that in here, I know that the problem is that.
Thank you so much. Wafe verambaye muri parunare. Tinzwetinani Chris.
Yebo chonga silo mnumzana Dennis Juru wenhlanganiso International Cross Border Traders Association use South Africa. Siyakwamukela kuhle. Hello Mr. Juru. Ye kunjani South Africa lamhlanje?
South Africa kungono kodwa kuyachisa nyana.
Okay. Ya mnumzana Juru, lizwe njani imbiko kagavena leyi? Kuyini kakhulu ongathi kuyancwebeka kumbiko lo?
I'm sure udala silindile lo mbiko lo ngoba siyabona ukuthi ugovernment ngesikhathi beyenza ama bond notes. Basitshele ukuthi ama bond notes lawana ya garantizi ne mali banikeze imali ne Afro Bank ya favor the bank be ikati ngikhuluma ngayo. So into ezakhalayo manje ukuthi sebefuna ukunikeza abantu amaphepha and then i-government igcine ingasakontrole i-exchange rate and then kusho ukuthi imali yakho izonyamalala nje uzosala uphethe iphepha from there bazocalisa kusha ukuthi kube nemali eyinja kahle kanje. But into ekhona ukuthi i-government izama ukulahlela abantu ama-RTGS balances lawana. Bafuna ukuwakhipha ngoba i-government ithathe imali yabantu ama-US dollars abantu besithi ama-bond notes ama-RTGS alingale-US dollar. Khathesi basebenzisa imali abaselayo imali yokuthi babisele abantu suke funa ukuthi banikeze amaphepha ama-RTGS dollars. Lezi zinto zokubiza imali ngamagama bachintshe bafake elinye igama njani njani lezi uyasifula amanye amazwi ukuthi RTGS kuzofuneka ukuthi umuntu afune i-dictionary uyawazi amanye amagama ethi lawo imali eZimbabwe ngamagama esitoti nje ukuzama ukuthathela abantu imali. Kusasa sizovuka i-exchange rate ingasayenzi abantu bathengisa izinto zabo bawodile izinto zabo ngaphandle kwelizwe ukuthi bayathengisa bathengisile babantu ama-bond notes. And then bazogcina bengasakwanisa ukubuyela ukuthi umuntu bayozitoka izinto zabo. I-government itshontshela abantu imali emini kanjalo. Why they yenza kanjalo?
Hayi, siyakuzwa Mnumzana Juru. Ungabamba nje kancane silo mlaleli Jonga.
Tine mtereri Parunare. Hello.
Makadi.
Aiwa, takasimba. Ndiani zita?
Ndinonzi Kathibeti Mutengia Ngorima.
Vangurima, taikumbiro kamuka dzora mbichana volume ya radio.
Okay.
Ngodzorai, musadzima ngodzorai mbichana kitira vamwe vakunzwa iwo muchitaura.
Zvakanakai.
Kana zvaita tipei pfungwa dzenyu.
Ya pfungwa dzangu dziri pakuti ipo pamaria parihwai kana kuti pasystem yemaria tiparwa navamangujai. Zvinotadza tasokuti bond inoti harisina value panguva diki diki inotevera. Then pane mari dzimwe dzava dziri mumatransactions dzakaita semaeco cash, maiconet, mafoni muZimbabwe. Mari idzodzo tonatsa kuti hadzisina futi value in a short time, which means zvinhu zvizhinji zvinenge zvakuomera vanavi muZimbabwe vakutadza kutenga kana kuita zvinhu zvavanga vakaparura kufunga kuita mukati moupenyu hwavo. Zvinova zvinenge zvakuomera vana zvizvarwa zveZimbabwe. Saka chinhu chatigona kuitika apa devanga vagara vatesareti kuti tizive kuti mari dzi RTGS itange ine vhali yemari kuyusa. Then tozoziva kuti vanhu votangira papi zvavo, but zvisina kana vhali yekuti zvingagona kuraramisa vana eZimbabwe.
Ndofunga vambozivisai vamangudya kuti pane urongwa hwekuti vanga vachigadziridza ndofunga mutemo unotsigira nyaya yekuti RTGS dollar inge ichishanda. Vawimbisawo kuti bond note, bond coin neRTGS zvinongoramba zvichishanda zvakafanana. Saka ndinotarisira kuti kana ndanzwawo zvakanaka US dollar rinenge rasiyanawo futi neRTGS, nokuti vati panenge paakuti willing seller, willing buyer, kuti musika ndo unenge wakusarudza kuti nhasi dhora rotengeswa nemari. Ndofunga ndo zvimwe zvavataura. Kana kuti makama maenda kuma Bureau de Change kuye kunochinja mari dzenyu, ikoko ndo kunenge kuchitaurwa kunzi nhasi tiri kutenga nemari yakati kana tiri kutengesa nemari yakati, vachiti vari kuedza kuuraya musika mutema nematanha avari kutora. Chatisingazivi ndechekuti musika mutema unogona kuzofa here.
Musika mutema haumbobviri wafa, ndio unenge wakatotungamira uri kumberi. Ivo pari kutotora zvinhu izvi vari kuzvitora kubva kumusika mutema, vachiona sekuti kuuya kuri kuita mari dzemaRTGS zvichitobva kune nyika dzekunze dzakaita sana South Africa, America, vanotumira mari kuvabereki vavo. Pari kuona sekuti mari dziri kuuya apa dzinenge dziri dzeforeign currency, dzinogona kunge dzichiita sekuti dziri kufamba kana dziri kufambira vanhu vari kutumirwa mari nevanhu vari kudiaspora, which means kuti vanenge vatitoraka sekuti kapoint ikako karita sekuti kari kuvabetsera kuti vagone kuwana vhali yemari, but musika mutema pachawo unenge watovamberi kudhara.
Thank you so much. Maita basa. Mukoma Ngorima, muri kupi?
Ndiri kuchiredzi.
Chiredzi, aiwa, tinotenda zvikuru. Kwakamira sei kuchiredzi? Takanzwa mvura yanga ichimbonaya matunhu akasiyana siyana munyika mazuva apera.
Ya, kujire dzimvura yanga yakawanda yakawanda chaizvo. Ika distract dzimba uni zvimwe zvakawanda wanda. Ya.
Aiwa, tinotendawo zvikuru nekunge muchipinda muchirongwa chedu.
Nakutendai maita basa.
Thank you so much, Chris. That's our caller, Mr. Cuthbert Ngorima from Chiredze. He is saying that we wanted to know whether the RTGS dollar will be equal to the bond note, and whether the bond note will survive in the future, because he thinks that the bond note will not have a value in the near future, including the Echo Cash and all these other platforms of payment. And he says this will make life difficult for many Zimbabweans. And he also said that they should announce the RTGS rate to US dollar. And on the parallel market, he thinks that's, this measure will never kill the parallel market, but instead it will fuel it. That's Mr. Ngorima from Chiredze.
Oh, that's quite interesting. Maybe Mr. Feve would like to respond to that.
Yeah, I think I agree in the last caller. It is there's quite a lot missing. You know, what we have seen today is just the tip of the iceberg. But Zimbabwe are wary when Manguja, who introduced in the first place in 2016 the bond note, Ajitawara iye kuti that was a solution. And today, 3.5 years later, things have gone worse in terms of both cash crisis, in terms of hardships from Zimbabweans. Now he comes with another formula. This time, bond, he happens, the RTGS. Now it's no longer one is for one. It will be market force, based on market force. Yes, Lachaita license, the Berudi change. But Zimbabweans do not trust this current government. The problem that we have is that of trust. Both Zimbabweans don't trust the government, the economy don't trust the government, the investors don't trust the government because of policy inconsistency. And there's nothing on what they've said today which raised fears that their policies are now coherent. This is where the problem is. And people are justified. Because these are the same people who have driven the economy to what it is now for the past 38 years. So, yes, I agree with the last caller. And I can, again, it is very clear. And a couple of months from now, it will be very clear that this so-called Manguja solution is an economic dummy. Mm. So that's my reaction to that.
Also, would you say the fact that you are talking of a lack of confidence on the market, we heard from the governor saying that there are well over 3 million FCA accounts to a population of almost 15 million. Is that what would you say is the reason?
Well, it's basically because of the same policies of Reserve Bank policies, and it's to be expected where if there's a cash crisis, yes, you then drive the fiscal policy in the black market, which is exactly what was happening. So the black market was now driving the economy. And through that, of course, you find that people were sort of changing accounts, either from the from a foreign current account, RTGS, and then you've got Echo Cash, in Taro. So having all this mouth-settled current, or pool of current, could create problems. Mm. And this is the reason.
Thank you. Wafebera mbae mwri parunare timbo nzuko na Vajuru. Vajuru? Alo, Vajuru?
Kongu, diripo mko majonga.
Yes. Imi mune kangano re wanotenga ni kutenga saku nzeko enyika. Wajinji wanga wachitadza kunya sofambi sama business haone nya ima miru rakaita exchange rate kutenga hiri 1:1. Matano atoro kana these new measures, do you see them zvichibatsira nengo dzenyu kuti dzinge dzichikwanisa kuchitenga kunze dzichinotengesa munyika kana kuti dzichibva nezvinhu munyika dzichinotengesa kunze zvichivapo cheuviri?
Mukoma jonga izvi hazvina zvazviri kuzobatsira panhengo dzedu sekuti ragara mari yagara inotowanikwa pamusika mutema. Chero vaka maberudi change avari kuti achanga achisenza ayaya haana zvaanosenza because iwo havasi kuzenge vachiapa foreign currency. But chongoti chekutanga ndechekuti government inoda kuzama kutrepa foreign currency kuti iuye sekuti vari kuti maberudi change ayaya pakutenga kwavo foreign currency haasi limited but pakutengesa ndoku ari limited. Of which you can change a saga, you to change a zoo, what to change. Can I ask not to change a marinos for 10,000 and the limit you have to change it? Should we have to give them to change it for the past 10,000? Can I change a change more than 10,000? Above me, you can change some in the media Saraya. It is Raki and the government. KTP, the deputy, Ranwebi Vaka, what does she mean? What can I change it? Kuzimbabwe vazvitenga kunze kwenyika zvikureva kuti mangwana chaiwo chaiwo mari bhondi inenge rakadoma zvakureva izvo kuti kana munhu wangu watengesa zvakureva kuti hauchagona kutenga US dollar ingave randi ingave pula hauchagona kutenga nemari yawakahodha nayo zvino. Chechitatu ndechekuti government yakaba mari dzevanhu. Mabira avakaita ndeyekuti vanhu vaiva nemari dzavo mumaaccount. Zvavaiva nemari dzavo mumaaccount, mabanks anonodiposa mari kureserve bank. Vadiposa mari kureserve bank, government inokredita mabhengi nemafigures asivo vatora mari dzevanhu. Saka zvakureva izvo kuti government yakahodha mari dzevanhu, maus dollars yevanhu ne1:1. Iye zvinoizvi vaakubvurira maketi vochiti izvoni maketi ndaichizvikondrola yega yavanoziva kuti ichazviita yega yopedzera yasvira pakuti kana kuti 1 US dollar rainzana ne 100 RTGS dollar yavo iyoyo. Zvakureva izvo kuti mari yavakatorera vanhu iyaiya ivo ndo vaakuita profit. Kana vaita profit, kana mari yakazosvika pakuti ngondo ngondo, hurumende zvakureva kuti yakapfuwa mari nevanhu mahara. Saka izvo zviri kuafekta vanhu ende isusu seICTA hatikape takabvuma izvozvo. Vari kutotidenha because mari dzedu hadzingangoriwo vatoramba tongoita upenyu hwekuroveswa mari regovernment. Isusu titokumisa government, government isingatitarise kuti isusu upenyu hwedu huri nanganeeneii.
So
vatodzowa malines yekuti vari kurwa nevanotenga nekutengesa kunze kwenyika.
Maita basa Vajuru, rambai muri parunhare timbotora muteereri. Pane muteereri abata kwakanguva. Alo.
Alo, mukoma jonga, makadii?
Takasimba, ndiani avo?
Vanga kuSouth Africa.
Sorry, zita rati dimukei pamaa muchitaura mati ndiani?
Makoni.
Vamakoni, makadiko vamakoni.
Ndinofara mukoma wangu kana muchifarawo.
Inyati herei?
Inyati menyu, inyati menyu.
Inyati menyu, haiwa. Takazwa kuti aiwa hadzi nyati ino yakasafura zvakanaka inotungwa kudii kudii apa ngadzirege kutungana pastudio 7. Titaurirei pfungwa dzenyu tinzwe.
Right. Nhau iripo yachandikatanga kutaura ndechekuti election inogona kurigika but kwete economy. Vari kuda kuzama kuriga ikonomi havabudiriri vakariga maelection yese zvingaite. Nauye kuti angatichie nekuti bhondi Tikada kutarira kumashure zvichana mazvo dzapera munanga gwachi kwidza fuel kuinda ku $3. Asi fuel yaderera pachingoshaikwa futi still. Saka zvavarva kuita kungozamawo kuti vangozvose vanhu vari kurarama. Asi hapana zvavaita nekuti black market haugoni kuyo kana mukaenda paukei mune shuga yakawandisa. Muchaona panze pane vakaita musika yavo panze ne price yakati dzikire kupuraema okay. Saka ndopa muchaona kuti black market hai havatombofi vakaivhara zvidzi.
Saka chamunokurudzira chii kuti dai chaitwa?
Kune varidzi vakazvipuhwa izvo vatinotoziva kuti vanhu vadzivazvo. Kana tikatarisa kuti 2008 nyika yanga yakunhuwa nhamo pese pese. Takapita MDC hazvina kupera 2 weeks. Zvinhu zvese zvakaita muchechetere mukoma zvokuti nyika yanga yakunakidza kubva that time yavaita government of national unity kusvika 2013 pakazoita maelection. Zvinhu ndobva zvakatanga kuipa. Izvo chakazomboita kuti maberudzi change ashayiswe kuri cheblack market chii. Kana vakuda kudzora maberudzi change vave nechipo chavanacho chinoita kuti maberudzi change adzoke. Hatina kana hapana kana hakutongo aiwa kungotaurawo sevanhu vari pazvigaro ka vanenge vachitoka vanzwiswa kuti vachiriko. Asi hapana nhamo dzoiritoramba ichitoita wese. Varidzi veupfumi tinavo vemdc garangovapaoka nizviite nyika inakidze.
Thank you so much. Maita basa vamakoni, tinotenda zvikuru.
Ndinotenda mukoma chonga.
Thank you, Chris Hanzi.
Ndo namba dzangu every day ndakateerera chero munogona ngondimusa chero ndendiri ready.
Thank you so much, we'll do that. Thank you. That's Mkoma Makoni. He says he's an avid listener of Studio 7. Anytime we can wake him up if we want to talk to him on our shows. But on the issue we are discussing, he says election can be rigged, not the economy. The issue of saying RTGS and bond notes are the same is nothing. That will change nothing. He says what they are trying to do is trying to be relevant, but that does not work. This will not eliminate the black market or the parallel market. And his solution is to bring back the MDC. He says in 2009, when the MDC was in the NGU, things started moving. That's what he's saying.
Well, that's interesting. I have a question here for Mr. Juru. Mr. Juru, you are in South Africa, and how have you been handling this issue of non-availability of a local currency in Zimbabwe when you are in South Africa and, you are dealing in money? What happens? How do you do that? And you can't do the RTGS from there. What happens?
Mr. Gandhi, normally what we do is when someone is coming to South Africa or going out of Zimbabwe to any other country, what we do is we just buy the foreign currency, I mean the currency of the country you are intending to go to before you leave Zimbabwe. So this is how we have been transacting. And I still believe that we'll continue with the same process. You will never find a trader going to a Burundi change to change their money. They'll continue with their customers, calling them, and do the exchange like what they used to do. I think that's what we are going to do as usual.
Okay. Thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much, Mr. Juru, for being with us. Mr. Juru is the chairman of the International Cross-Border Traders Association South Africa. We also had on our show Mr. Elliot Feve, who is the MDC Europe Business Representative, and he's based in London. And here in Washington, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande mire tisinga kanganwi vatereri wese vakwanisa kupinda muchirongwa nemi mose makundikana kupinda muchirongwa asi makanga kuchitera chirongwa ichi tinotenda morara zvakanaka.